Manjuruwa buda pachena kuti vakuzenga vachimira vari kubato rinopikisa musarudzo dzemuna 2018. Manifesto yamai Mujuru tirikuona haina kusiyana zvakanyanya neZANU-PF. Vari kutaura kuti vachange vachidzorera vanhu vakatorerwa minda vachivakompenseta, asi tirikuona kuti mai Mujuru vanenge vari kungotaura havo zvekuda kufadza vanhu chete, nekuti ivo havasati vadzorera minda kana mafamu avakatorera varungwa. Saka tinoona sekunge zviri kutaurwa namai Mujuru izvi zvichange zvingori zvekuda kungofadza vanhu chete, hapana chichabuda kubva pazviri.